Zimbabwe yarohwa nemawickets mapfumbamwe ndokusara ine mutoro wakaoma wekurova Scotland nechipiri kuti ikwanise kubudirira kuenda ku 2023 World Cup kuIndia. Machevrons angafarira kukunda kuti awane tikiti reWorld Cup iri zvisina kushupikira, asi mawickets avo adonha nechimbi chimbi kutanga Joyload Gumbi, Wesley Mandevere kuchizoya Craig Evan mumaover matanhatu ekutanga. Kukunda uku kwapa Sri Lanka tikiti rekuenda kuWorld Cup, asi mutsigiri wemachevrons vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zvaitika nhasi neSri Lanka.
Kurohwa kwataitwa nhasi uku kwavo zvakutoda kutoti isusu tinenge takatokwinya paScotland kuti tikwanise kuti tichikuenda kumakwikwi ekumberi.
Izvi zvakafananawo nemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iyi yaendererawo mberi nhasi mushure mekudzoka nezuro kubva kuzororo remasvondo maviri. Highlanders yadzokera pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Capes United 2-1 muBarber Field Stadium. Asi nhasi nyaya ndeyokunda kwaita Dynamos iyo yarova Black Rhinos 2-1 nemapenarity maviri muButter Stadium. Rhinos yanzi yambobuda munhandare mushure mekunge Dynamos yapiwa penarity yayo yekutanga. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Triangle 2 Cranbourne 1, Herentals 2 Simba Bora 1. Mumutambo wetennis, mutambi wemuZimbabwe Benjamin Locke apotsa mukombe mukuru weMedellin Open mushure mekurohwa mufinary 2-0 naPatrick Crabson weUSA nezuro manheru. Locke ari kukwikwidza makundano makuru eATP Challenge umo ari kugadzirira zvekare kumirira Zimbabwe mumakwikwi eDavis Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.